manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kunyana 17/2022 makateerera ku studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezvemari rinokanzura urongwa hwedare reparamende wekuda kutenga makombiyuta kubva kune mamwe makambani maviri emunyika kana kuti matenda mushure mekunge zvaonekwa kuti mitengo yakatarwa yakakwirisisa. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanoudza mutungamiri weAmerica vaJoe Biden kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muZimbabwe zviri kukanganisa dzimwe nyika mudunhu reSADC. Chikwata chenhabvu cheHerent House chinoita chikwata chekutanga kupinda masemifinal emakundano echibuku Super Cup emwaka uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvemari rakanzura urongwa hwedare reparamende wekuda kutenga makombiyuta kubva kune mamwe makambani maviri emunyika mushure mekunge zvaonekwa kuti mitengo yakatarwa yakanyanyisa izvo zvinoratidza kuti paigona kunge paitwa zveuori. Tsamba yakanyorwa nemunyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Guamatanga kumunyori wedare reparamende vaKennedy Chokuda nemusi wechitatu inoratidza kuti mushure mekunge bazi rezvemari ranzwa nezvematenda maviri aya rakatora matanho ekukanzura matenda aya. Makambani akanga apiwa basa rekutengesera paramende makombiyuta ari mutsamba yavaGuamatanga anotiye Blinat Investment iyo yakanga yanzi iwanise malaptop zana nemakumi manomwe nematatu kana kuti 173 akanga achichajwa pamari inoita aisvika pamari inoita $1,602,755.77 zvichireva kuti laptop imwe chete yaizotengwa neparamende nemutengo unoita $9,264. Kambani ya Mid and Computers and Hardware yakanga yanzi iwanisewo paramende makombiyuta makumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti 79 erudzi rwedesktop aikosha mari yekuAmerica inoita $243,052. Izvi zvaireva kuti kombiyuta imwe chete yaizotengwa neparamende nemari inodarika zvishoma zviuru zvitatu zvemadhora ekuAmerica. Bazi rezvemari rakazivisawo kuti makambani maviri aya anofanirwa kubviswa pamakambani anodyidzana nehurumende mukutengeserana. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumakambani maviri aya kana kubazi rezvemari. Takwanisa kubata sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvemari kana kuti Public Accounts Committee vaBrian Dube vari nhengo yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Ngonzora kuti tinzwe mafungiro avo panyaya iyi.
Ya isu tinotofara nekukanzurirwa kwematenda emhando idzi but nyaya yedu iri yekungoti zvazvinongoratidza nezvekuti hurumende iri kurutsa zvakawanda if you check from our last meeting yatakaita yepublic accounts andministry of finance takaita discovery iyoyo yekuti government is suffering because of unnecessary overpricing and the exaggerated prices which are way way beyond the market vanovose vanosupplya government vane vachida kungopa vanoita kudhira negovernment varongota zvechimbabva saka we are not saying it must end there but further investigations must be done kana pane vanosungwa ngavasungwe nenyaya dzeumbavha neuori mhando iyoyo.
Ndiani anenge ambobuda nematenda iwaya kana kupa matenda iwaya kuparamende pasina anotarisawo anezenge achiona izvo zvinozoonekwa nehurumende izvo?
Magovernment department ose kusanganisira parliament kota isabvishiwa inoi procurement unit ndoine maofficials anofaraunga achiteya but kana takudhila zvedu nemaissues eaccounting the principal accounting officer weparliament anenge ari clerk of parliament saka ndiye anofaraunga achizokwanisa kuanswer kukwatiri on behalf of interpetness saka up again. And additional action must be taken against me. Those members of the procurement board, the one who was involved financially.
Imiwo se komiti ye paramenda muna were mkana wakumbu unge mchitari sao matenda anenga tambiru wane paramendi wae?
The super level redu, the public accounts committee, the post budget committee, I feel ino rana budget.
Asiti chitari sao chiti kwa ichi honorable Dube, chino siya papi chimiro che paramende?
Teta shiba, like ino shiri ta paramende yose ino ho. Wengi wanawazo ziuti, akashi ito chaendi ya anawana kwa parliament. Kwa watu mweza hariko wana wajimbo funga kwa plasi. Parliament is the oversight body. Chino farange tishita shunchiri nani.
Sashigarwe committee parliament inona neje marika na uti public accounts committee wa Brian Dube. Vari nengwe batore MDC. Vari parunare kugweru ne Studio 7. Mutungamiri we South Africa Vasiro Ramaphosa nezuro vakaudza mutungamiri we America va Joe Biden kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muZimbabwe zviri kukanganisa dzimwe nyika mudunhu reSADC. Vachitaura pamusangano wakaita vaviri ava kumuzinda weWhite House muWashington DC vaRamaphosa vanonzi vakaudza vaBiden kuti nekuda kwezvirango izvi zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutiza mamiriro ezveupfumi munyika asina kunaka zvave kuzara munyika dzakakomberedza zvichitsvaga mafuro manyoro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya.
VaRamaphosa tinyangoti vakanda pfumo vakafuratira zvirango zviripo ichokwadi asi hazvina kuitirwa munhu wese. Zvirango zvakaitirwa vanhu veZANU-PF, vatungamiri veZANU-PF vanodzvinyirira vana veZimbabwe neutongi husiri husina jekerere. Ndotokutanga. Chepiri, dambudziko harisi muzvirango. Dambudziko nderinokonzera zvirango kudzvinyirirwa kwavanhu sarudzo dziri pajekerere uyezve necorruption. Kutadza kutonga kuri kuzanupf ndokuti kuti vana veZimbabwe vakawanda gurususu riende kusouth africa. Saka vatadza kuona.
Saka munoti vaitaure nyaya iyi vachitaura nani? Nokuti tinoona kuti vananga kunhongonya yezvirango kwacho.
Aiwa kanhongonya yezvirango kae mukumajoga high school kuamerica. Nanga nyaya iri kuzanupf. Ivo vanoziva kuti zanupf muvakidzani ende uye utongi hwacho nekutadza kugadziridza upfumi hwomuno huri kukonzera kuti vana veZimbabwe vaende kusouth africa. Saka nanga nyaya yacho ndi Emmerson Mnangagwa neZANU haisi America kana Britain.
Tinoona kuti South Africa munguva zhinji vanenge vachitomira nehurumende yeZimbabwe. Mungaona here vaRamaphosa vachizoita zvamuri kutaura izvozvo kuti vataurira Zimbabwe kuti ndo iri kukonzera matambudziko iwayo?
Vachaguma vakutaura chokwadi nekuti mapoka mazhinji anopikisa South Africa vana DA nana EFF vanogara vachitaura chokwadi kuti dambudziko riri kuZANU-PF. Uyezve ndinofunga inoti kune dzimwe nhengo dzeANC nguva dzese dzakuita sarudzo dzonga sarudzo ichibuda ine kupikisa vanenge vachitaura kuti aiwa vanhu vari kutadza kugadziridza nyaya iZANU-PF. Saka handifungi kuti Ramaphosa achakwanisa kuti ngatitaura nyaya yacho nemazvo, asi zviri nani kuti anyarare pane kuti ataure chinhu chinenge manyepo chinozikama nemunhu wese kuti haachisi chokwadi.
Asi tingatishitarisawo divi reAmerica tingaona iine matanho aingatora here zvichitevera chichemo chaiswa navaRamaphosa ichi chekuti dunhu rese rakanganiswa nezviri kuitika muZimbabwe.
Chokwadi ndechekuti America inotarisa zvido zvevana veZimbabwe nokuti vana veZimbabwe ndivo vari kuchema chema neutongi hwudzvanyiriri hweZANU-PF. Saka hazvinei nekuti rijini iri kuti chii.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare neStudio 7 muHarare. Zvichakadaro, bazi rinoona nezveupfumi muAmerica reUS Department of the Treasury's Office Foreign Assets Control nezuro rakazivisa nezvekutemerwa zvirango kwemutevedzeri wemukuru wemapurisa anoona nezvekufambiswa kwemabasa munyika kana kuti Zimbabwe Republic Police Deputy Commissioner for Administration vaStephen Mutamba. Bazi iri rakazivisawo nezuro wakare nezvekubviswa kwevamwe vanhu gumi nemumwe chete pazvirango richiti vanhu ava havasina kudongwa nemazita mugwaro iri vanogona kunge vasisinei nechekuita nezvekutyora kwekodzero dzevanhu kana kuti vanogona kunge vakashaya. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kanawo gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amaimoneka Mutsvangwa kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Mapurisa muHarare anonzi anyima mvumo yekuungana kusangano reRobert Mugabe Legacy Movement iro rangarichironga nezvemutambo wemimhanzi kunhandare yeZimbabwe Grounds mumusha waHighfield senzira yekurangarira vaimbo vemutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Gabriel Mugabe. Mumwe wevari kuronga nezvemutambo uyu vaJimi Kunaka vanoti vakatambira mhinduro nezuro Maneru kubva kumukuru wemapurisa mudunhu reHarare South Chief Superintendent Majojo vachivazivisa kuti havaizokwanisa kuenderera mberi nemhemberero dzavo idzi nhasi asi vachinzi havana kupa zvikonzero. Hatina kukwanisa kubata mapurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Asi vaKunaka vanoti nezuro wakare vakabva vanyorera zvakare kumapurisa vachikumbira mvume yekuti vaungane musi wa24 mwedzi uno unowe kupera kwesvondo inouya uye vachiti kukundikana kwavo kuwana mvumo vaizoenda kumatare edzimhosva.
Ichokwadi kuti nemusi wa12 September takasezviri pamutemo takanyorera mapurisa tichivazivisa maererano nezvemutambo uyu wataitarisira kuti unge uchiitwa pazuva ranhasi. Nekudaro Chief Superintendent Majojo vanova ivo mukuru weinonzi pachipurisa Harare South District inova kuSouthton vakatora nguva mazuva matatu kuti vazokwanisa kutipa mhinduro yedu. Uye mhinduro iyoyo yakazouya nenguva dzemazuva rodoka vachiziva zvavo kuti vakange vatirambira kuti tisaenderera mberi nemutambo uyu.
Zvikonzero zvipi zvakapiwa nemapurisa pakukunyimai mvumo yekuti muenderere mberi nemutambo wenyu?
Chinotikatyamadza nekutinetsa ndechekuti patamba yavo yavakatinyorera hapana chikonzero chavakatipa kuti sei varambidza kuti memori yaogara iyi inge ichienderera mberi. Vakangotinyorera vachitivo aiwa hamuna kutenderwa kunge muchiungana muMazimbabwe Grounds kuti muite mutambo wenyu.
Saka mune matanho hamuchatora here ekuti munzwisise kuti zvikonzero zvipi zvaita kuti mapurisa akurambidze?
Zvataita hatina kugumira pakungotambira tsamba iyoyo chete. Nezuro iyeye takabva tanyora zvakare rimwe gwaro tichiapplya zvakare kuti mutambo uyu unge uchienderera mberi musi wa24 September inova weekend inotevera nenguva dzimwe chetedzo tichida kuona kuti vachatirambira here vachitipa zvikonzero kana kuti vachangoita semaitiro avaita ipapa. Kana zvichinge zvazoramba ipapo musi wa24 tichazenge tichienda kumatare kuti mutambo uyu unge uchiitwa chete.
Mungataurawo pamusoro pekukosha kwemutambo iwoyu wamuri kuuronga uyu?
Kana vaMugabe vakanga vari mutungamiriri wedu munyika yeZimbabwe hakuna chinhu chingatikonesa kuti tivarangarire semutungamiriri wedu akambotitungamirira akatiitira zvakanaka. Tinozviziva kuti mukurarama mumwe nemumwe ane paanogona ane paanopota. Kati ndinovimba kuti pane zvizhinji zvakagonekwa nababa vaMugabe zvatinofanira kuramba tichirangarira nguva nenguva semunhu akambotitungamirirawo munyika yedu yeZimbabwe.
Mumwe wevari kuronga nezvemabiko eRobert Gabriel Mugabe Legacy Gala vaJimi Kunaka vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vaita musangano nevatsigiri vavo kuChipinge wekutenda nekupemberera kukunda kwebato ravo musarudzo dzemabyelection dzakaitwa mudunhu iri. Musangano uyu waitirwa panzvimbo yemabhizimusi yekondo. The Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mushanganya wewe Studio 7.
Ino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvinafundo gadziro kwekwerere vebato reCitizens Coalition for Change avo vari kuronga pari zvino kuti vange vari kumusangano mukuru weUnited Nations General Assembly kuitirwa muNew York parizvino. Vanoti vachange vari pakuratidzira kuchange kuriko nemusi wemugovera svondo rinouya imomo muNew York. Kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly uyo uri kutarisirwa kupindwa zvakare nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Bato rezano PF rinoti richangewo ririko ikoko richitsigira vaMnangagwa nemabasa avari kuita munyika. Asi regai tinzwe kubva kuna muzvinafundo gwekwerere.
Aiwa maita enyu Sister Marvelous, ndichange ndiriko musangano weUNGA paNew York. Nekuti samadzimai tinofanira kumirira kodzero dzedu samadzimai, tinofanira kumirirawo kodzero dzevana, uye sanamai tinomirira even kodzero dzana baba nokuti mushamukadzi. Saka hatitosari pakadai apa tinenge tiriko.
Zvii zvamuchange muri kuita pamusangano uyu?
Pamusangano uyu tinenge tichishambadza kana chatinoti pachirungu kuita advocate for kodzero dzamadzimai emuZimbabwe, zvisina kuti vakarerekera kupi kana kuti vabva mubamani. Mudzimai womuZimbabwe tinongoda kuti aremekedzwe. Kune madzimai anombunyikidzwa uye nevana vanombunyikidzwa, vatinenge tichifanira kuti tireverere kana kuti tirwire sezvo musha ari mukadzi, saka tinotovamiririra.
Tinoona zvakare tsigore rinouya kuchange kuine sarudzo kutsvaga mutungamiri mutsva. Pane zvamuri kuita here kuedza kukurudzira madzimai kuti anyore kuzvibhosa? Nekuti tinonzwa kubva kusangano reZEC kuti madzimai mashirema ari kubuda achinonyoreka kubuda kuti vazowanikwa vari musarudzo.
Hongu, tiri kukurudzira madzimai kuti anyorese kuvhota, uye vamwe tiri kutovabetserawo nezvikwanisiro zvokuti vakwanisewo kukambeina vachizvishambadzira kuti vakwanise kutorawo zvigaro mukutongwa kweZimbabwe.
Kune muchivabatsira sei?
Kune macampaign materials anodiwa. Tinovatsigira naiwavo. Vamwe vanoda maposters, vamwe vanoda maflyer ekuzvishambadza, vamwe vanoda even zvipfeko zvokuzvishambadza zvakafanana namatshirt namakepesi. Tinovabetsera kuti vange vachikambeina, uye tinovabetserawo vamwe nokuvatsvagira nzvimbo dzavanogona kuti vadzidziswe muZimbabwe imomo panyaya dzeutungamiriri dzatinoti leadership. Nokuti kuti munhu azova mutungamiriri unofanira kunge uchiziva kuti role yako ndeipi semutungamiriri.
Sei tisiri kuona madzimai akawanda ari kubuda kunonyoreka kubuda uyezve vachitora izvozvo zvigaro zvepamusoro?
Madzimai kazhinji kutya ndoo kunowanetsa, nekuti vamwe vanotya kupiwa mazita okuti aifambi, vari kungofamba. Vamwevo chaivo mudzimbai momo varume havavabvumidzi kuti vaite zvematongerwei enyika. Kwozoti kune vamwe vakamborohwa kana kubatwa chibharo kana kumbunyikidzwa zvokuti zvinenge zvaakutyisa kuti vabude. Kana iwo maresources zvavo madzimai mazhinji haana zvikwanisiro, nokuti kazhinji vana baba ndo vanobata mari dzose mudzimuri kana nomuhurumende. Saka madzimai haana zvikwanisiro.
Vanenge vachitaura kuti vanyatsonzwa mabasa amuri kuita uyezve vangada kudzidza kubva kwamuri vanokuwana izvo?
Vanenge vachida kunzwa mabasa atinoita vanotiwana kuNorth America Province kuCCC.
Unowanikwa padandemutande?
Hongu. Kana paTwitter tine yatinoti website pachirungu, vanotiwana ipapo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvinafundo gadziro kwekwerere vebato re Citizens Coalition for Change in North America kunge manga muinesu panopa chirongwa chedu chinotarisa chinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Katisanganei zvakare svondo rinouya panopa chirongwa chedu chemadzimai.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu che Our Lives upenyu wedu. Nhasi tine hurukuro nemunyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandi gere reAssociation of National Social Security Retirees Trust vaGideon Shoko pamusoro pekusainwa kwePension and Provident Fund Amendment Bill nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti uchiva mutemo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Tatenda kandimi ngangandi chivenga nhasi muma newspaper akasiyana siyana ma online vana Herald nemamwe akadaro navana Newsday sinzanzi Mnangagwa asaina mutemo wePensions and Provident Fund saka yava act manje. Andi papa yanga iri bilo, tazverenga izvozvo. Kuziva kwanoita ini ndekutiko, mutemo iwoyo unofanira kunge uchibata vanhu vana mapenje ari independent. Because yenasa yakasiyana nemamwe mapenje naye nekuti haikontroliwe neIPEC. IPEC inoreva ndiyo yeka inoitazve Insurance Pension Funds. Commission haibati NASA yoyo uyezve haibati pension fund yehurumende inobata ma pension fund ema private sector nema parastatals saka tinofanira kuunderstand ipapo kuti ko zvataurwa izvo ndezve ma private nema parastatals
zvakakosha zvakadii zvakaitwa izvi kana kuti zvinobatsira zvakadii vashandi kusainwa kwakaitwa bhiri kuti uve mutemo.
Mutemo uyu kana ukaitwa zvakanaka ukasenzeswa zvakanaka ya zvinobatsira kuti ko mari ikasike kuenda ku pension fund isanonoka. Ini ndinoziva mama companies especially ma parastatals ane zvikwereti zvihombe nekuti havasi kuita iya inonzi pachirungu remittance kudzore kuendesa mari yavanenge vadeducta kuma pension fund. Vane zvikwereti izvozvo. I believe kana yangu yekubasa kwangu kungangoitawo that problem. Kwandaimbosenza inini. Iyo inogona kuitwa nemhosva yekuti kambani inenge ichidhidhakita mari yamasubscriptions haisi kuunza mari kwavari saka ivo vanoita problem iyoyo. Ndiyo problem inoitika pamacompanies namaparastatals. Saka tinoimba kuti this time nezvaitwa izvi zvichatifambei. Sokutaura kwandaita ndati mutemo wasainwa ndiwe IPEC hausi weNASA ba.
Ivo vashandirwi vanenge vatadza kuendesa mari idzi kwadzinofanira kunge dzichienda kunochengetwa kana kudura remudyandigere vanozorangwa sei nemutemo iwoyu?
Munoziva mama companies ane mapension funds maviri. Pane yatinoti internal pension fund and external pension fund. Externally ndiyo NASA, internally ndiye mukambani imomo. Saka NASA zvinoitika ndezvekuti izvo kana ivo vakashaya mari vanokuchaja an interest kana ukanonoka kuunza mari vanokuchaja an interest. Asi maparastatals atiri kutaura makambani ehurumende anonetsa kubhadhara ndivo vane zvikwereti zvakakura both internal pension fund neNASA. Saka beside mutemo waiswa isusu tinenge tichida kuti vaendewo futi vanogadzira mutemo weNASA kuti uve more stricter kumacompanies anononoka kubhadhara maremittance kana kuti mari dzinenge dzabhadharwa nevasevenzi. Tinenge tichida kuti vakasike kuisa mari idzodzo.
Asika kunyange hazvo vashandi vanga vachiendesa mari kumatura epension kunana NASA uku vazoenda pamudyandigere vashandi ivo vari kuramba vachingononga svosve nemuromo vashoko. Chii chiri kuzoita kuti kana dai mari dzavo dzaendeswa vashandi varambe vachingotambura?
Zvechiwa ndo zvinoitika ende inini kuona kwandinoita ndiko kuti ko type yepension yatakaitirwa nehurumende apa handisi kuda kuti ko nditi nehurumende chete no kana nesuwo takanga tirimo savasevenzi haisi pensheni yakafanana nedzimwe dzina mazita mapensheni waya ndingataura anenge mairi kana kuti matatu asi ndomba dai nguva yandibvumira mumusi mukandibvunza togona kutaura matypes acho saka yenasa kwatiri vamwe haina unyatsonaka inopa mari shoma asiwo kunasa kuona kwatinoita ndikwekutiko zvinoitisa kuti vatipewo mari shoma kana kuti zvinoitika kunasa ndezvekuti makore akawanda imimi vestudio 7 zvinozitaura nemi nemari dzinenge dzatorwa nevanosenza ikoko nevamwe vanobva kuhurumende vachiita zvavanoda saka corruption kunasa ndiyo inotishupa
Munyori mukuru wesangano runomirira vari pamudyandi gerere Association of National Social Security Retirees Trust vaGideon Shoko muchirongwa chedu upenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheRentals nhasi masikati chaita chekutanga kupinda masemifinal emakundano echibuku Super Cup emwaka uno. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Yerentals yarova Manika Diamonds 2-1 National Sports Stadium ndokuita chikwata chekutanga kupinda masemifinal emakundano aya mwaka uno. Zvibodzwa zvabva kuna Colin Mujuru na Brighton Majarira zvapa kukunda uku uye zvekupinza Yerentals musemifinal yayo yekutanga kubvira makundano aya avambwa. Murairidzi wavo kumbirai muti wekuziva anoti pavasvika apa hapasina kudzokera shure asi kutora mukombe uyu. Asi mitambo yakawanda makwikwi aya iriko mangwana kusanganisira hondo pakati pevarairidzi Norman Mapeza weFC Platinum na Tondera Iliraya weDynamos. Varairidzi ava vada kuratidzana masimba kuti mukuru ndiani mushure mekuita mangange 0-0 mumitambo miviri yavasangana mwaka uno. Asi nyori wemutambo wenhabvu Admire Muimeke anoti pamitambo yemukombe sewamangwana uyu Mapeza haroveke zvekutamba.
Mutambo wakaoma, you know, mutambo unogona kungoenda rimwe divi. Asi kana tichida kuisa form into perspective, I mean, I just feel kuti FC Platinum inokunda chikwata cheDimbare. Ndinoona Nomara achikwanisa kunge achirova njira pamutambo iwoyo.
Asi chamu musanhu oyo akaita mukurumbira achitambira Dimbare anoti Dynamos yaumba chikwata chakasimba chine mukana mukoro wekukunda mumutambo uyu.
The players are there and you know they got talent as well, so very very talented crop of players, so I think we got massive chance.
Mangwana zvekare Highlanders eri kusangana nevavakidzani vayo veBlauwe Chiefs muBaba Field Stadium. Mongorori wemutambo wenhabvu vaNazi Moyo vanoti matambiro ari kuita Highlanders kubvira Baltimore Brito atora basa reurayiridzi ari kutyisa.
Zvauya murayiridzi wavo Brito kana tirikukanganisa matambiro enhabvu achinja kuHighlanders. Vaakudzokera pachidanho chekare chaitarisirwa kunzi pazvikwata zvina zvikuru zvemuZimbabwe Highlanders hawaishaya. Mukatarisawo pari zvino ndopavari ipapa. Saka zvinova zvichava zvinhu zvakatiomei zvazvo for Bulawayo Chiefs kuti ikwanise kuita mashura.
Makundano mamwe chetewo Chicken Inn iri murwendo kuenda kuvhengere stadium kwaRusape kunosangana neBlack Rhinos. Zvikwata zviri izvi zviri kusangana panguva iyo Rhinos iri kupisa Chicken Inn yakatonhora asi mumitambo yemukombe izvi hazvitariswe. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe chemaLady Chevrons chiri kupinda munhandare mangwana mumutambo wacho wekutanga weT20 World Cup Qualifier iyo ine zvikwata zvisere muUnited Arab Emirates. Zimbabwe iri kubvura musangano nePapua New Guinea mumutambo uyu iri kutarisirwa kukunda isati yasangana neThailand neUnited Arab Emirates pamitambo yeGroup B. Gungano
tinotenda Kariati anokuoneka nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 17 Mpandula 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endaweni zethu lamhlanje. Izigebengu ebezihlomile zikhombele abantu ngemibhobho kwenye inkampani yeFidelity Building kobulawayo namuhla zatshontsha imali ephezu kwe $6,000. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ucele umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ukuthi esule izijeziso athi zeteswa iZimbabwe yiMelika. Kudaba lokuzilibazisa namuhla sihamba leqembu leDupu the Warriors. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulezigebengu ebezihlomile ezingene kwenye inkampani yeFidelity Building kobulawayo emini namuhla zakhombela abantu ngemibhobho qede zantshontsha imali edlula inkulungwane zamadola eMelika eziyisithupha $6,270 kanye lenkulungwane ezinhlanu zamadola akwele South Africa i-R5,000. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi inkampani le iqhuba umsebenzi wokuthuthukisa abesifazana lokwamukela imali ethunyezelwa izihlobo nguZulu. Kodwa kayiqambanga ngegama lenkampani. UNyathi uthi amapholisa asaphenya. Kunsukwana ezedluleyo izigebengu ebezihlomile zintshontshe njalo ebhanga leCBZ kobulawayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Okokuqala siyakunanzelela ukuthi okwenzakale namhlanje eFidelity lokwenzakale imali angadlulileyo eCBZ eku-5 Street liyana. So kutshengisa sobala ukuthi ubudlova sobuvamile kobulawayo. Ongaba-ke izimbangela zalokho mhlawumbe singaletha ukuthi abantu abaningi kade mhlawumbe bekwamanye amazwe agoqela South Africa lakokutshwala lakwezinye indawo mhlawumbe kade besenza bona lowo ubudlova sebebuyile edolobheni lakobulawayo. Phinde futhi kube yisizathu sokuthi iningi labantu umkhonomo weZimbabwe kawumawe siyantengantenga iningi labantu kalisebenzi. Ngakho-ke uzafica ukuthi iningi yilo selisenza khonokho ukuthi bagcine bezama ukudinga ukuziphilisa ngobudlova bona lokhu.
Amapholisa ungathi aphatha kuhle yini udaba lokulwisana lobugebenga obunje ngoba siyabona zigila nje imkhuba nsuku zonke izigebengu lezi kungabi indaba zalutho.
Esikunanzelayo ukuthi lawa amapholisa kukhanya adonsa inyawo mhlawumbe kungaba yikuthi engxenye abathabanga labo ngendlela abasebenza ngayo kumbe mhlawumbe impahla abangazisebenzisa ziyasilela ngoba sikhanyela ukuthi nxa kubika ukuthi kulo muntu ogqekezayo kumbe kulezigebengu ezithile endaweni ethile kangale ukuthi amapholisa agcwala athi chithisa indawo yonke. Kodwa uzafika ukuthi esikhathini esiningi bayabe bekhalanga ukuthi abalazimota bayabe bekhalanga ukuthi balutshwana bayasilela. So sibona ngathi ayikho kusuka kube yimbangela. Nxa sikhangela-ke okwenzakala namhlanje uzafica ukuthi abantu abaningi bekhangela ukuthi ngabe kukwamanye amazwe kumbe ngabe lilizwe elinye lingasilo Zimbabwe mhlawumbe ukuzabona sokugcwala ama-helicopter phezulu esememezela esefisha ukuthi laba abaphakathi lapho kabasarenti baze baqabanga. Kodwa-ke esesikunanzele kumbe sesikuzwile ukuthi hhayi vele athe fika amapholisa kumbe mhlawumbe lezo zigebengabo seziphumile ngoba kukhanya sebechithekile labo okwanamhlanje loko kadumele banjani kadumele bababambe. Kodwa-ke siyakunanzelela kakhulu ukuthi kungenzeka ukuthi badonse inyawo kubangelwa mhlawumbe ukuthi impahla okumele bazisebenzise lezo zimpahla ziyasilela kakhulu.
Ubungaqhubeka bunje kumbe budlondlobale ubugebenga lobu elakusasa leZimbabwe ulibona liminjani?
yono bombe ziti lizwe lewe seki pola duwa kufipa lo kukuru nenga yo kuti izi kewe na lezi gazi pele mapanga kupea lezi njini kwa hewa luki china bantu batla umkosi nsugu zonke bangela nsugu zonke zi njini batkegezi lezi kewe na gazi pela nsori sezi figa emini njoba mwa ukadelisi pize tu kanga nda lehe ze fideliti batike mini ite sara ila so kabate sari jalo lezi njini lapa kabata njene usugu luka utuwa za nsizwa utuwe masela gela nga matumbe nga maruane usugu sebe toko tabasi wafunu kunjena nga manaye nga matene usugu sanda njuguru na koke hivu sata le dorop hivu sata le lizo hivu ngozi ngoba hivu kewe nga sobu zaba hivu wandile doropeni sobu zaba hivu wandile lizo mje zimba
Umnumzana Thembelani Tube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umongameli wakwele South Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa, ucele umongameli weMelika, umnumzana Joe Biden izolo, ukuthi esule izijeziso, athi zetheswa eZimbabwe ngeleMelika, ngoba zibangela ukuthi izizalwane zeZimbabwe zibalekele udubo elizweni lazo ziye kwele South Africa la kwamanye amazwe angomakhelwane, okuyinto uRamaphosa athi isithwalise lawo mazwe nzima. Umongameli Ramaphosa wethule amazwi la emhlanganweni awenze lo Biden esigodlweni sakhe eseWhite House khonapha eWashington DC. Sixoxele encwethi kwezombusazwe uDokotela Jethro Mpofu.
Into eyiyo yikuthi kuswelakala ulwazi kubaphathi baseSouth Africa, ulwazi lokuthi ayisiwo ama-sanctions enza ukuthi abantu beZimbabwe bahlupheke, ngoba ama-sanctions lawo aqondane labaphathi be-ZANU-PF aqondananga ne-economy lomnotho weZimbabwe. Okulihlupho eZimbabwe okwenza abantu bachithekane babaleke bagcwale yonke indawo yibuhuquluzi, i-corruption, lokuswelakala kolwazi, i-ignorance yobukhokheli baseZimbabwe. Okumele ukuthi nga ubukhokheli beSouth Africa buyakwenza yikuthi bitshele ubaba uMnangagwa ngokwakhe ukuthi akhuphe ama-sanctions e-corruption, ama-sanctions odlame, lama-sanctions ombusa kabi uhulumende weZimbabwe owafaka phezu kwabantu baseZimbabwe. Okumele bakhuphe ama-sanctions, uhulumende weZimbabwe ekhupha ama-sanctions kubantu beZimbabwe. Yikho lapho-ke abayikhutha khona indaba uRamaphosa nobukhokheli beSouth Africa bonke.
Yena ubaba uRamaphosa utsho ukuthi kakula lapho athi ehlangana khona lo mongameli Mnangagwa amtshele khonoko, kumbe nje khona ukumtshayela ucingo amtshele ukuthi hayi ubaba ngangcono ulungisiso okuhluphayo, akwenzakali khonoko?
Kukhanya kakwenzakali, ngoba nanku nxa uRamaphosa esekhuluma lo Biden ukhuluma ipropaganda yeZANU-PF ukuthi ama-sanctions iwahlukumeza abantu beZimbabwe, kukanti-ke okuhlukumeza labana abantu ngumbusa kabi, udlame, lobugwelegwele lobumenemene obuba khona nxa sokufika ukhetho. Yikho kwenza i-governance yeZimbabwe, ukubuswa kweZimbabwe kuntengantenge kuxege, njalo lo mkhonomi ukusiwela phansi, lobusela obukhona kunkokheli zakuleya. Njenganamhlanje nje sikhuluma sibone iscandal sokunye kuyinkampani okwathengisela uhulumende ama-laptop ngemali ezikhamisisa umlomo eziphakamisa inwele ezingekhoyo nakuyisi market ngaphansi kwelanga. Konke lokhuyana-ke yikho kwenza umkhonomi weZimbabwe kungami kahle.
Ubaba uBiden yena ubona ngani wathethe njani amazwi kaRamaphosa?
Ngiphonguba lethemba lokuthi i-American establishment is well advised, bayalazi iqiniso, bale embassy eZimbabwe, bale intelligence yabo, bale information yabo, bayakwazi okuliqiniso, bayakwazi okungamanga.
UDokotela Jethro Mpofu, ingcwethi kwezombusazwe. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, uqhube umhlangano ongenwe zinkulungwane zabasekeli bakhe eChipinge West namuhla. UChamisa ubonge abantu bakulindawo ngokuvotela ibandla lakhe kuma-by-elections asanda kwedlula, waphinda wabacela njalo ukuthi balivotele ngobunengi kukhetho lomnyaka ozayo.
Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-TCCC, umnumzana Gift Ostalosi Siziva.
Umongameli Advocate Nelson Chamisa bebuyile yena mbala ukubana ebonga abantu beChipinge ukuthi basivotela ngendlela ephakemeyo sawina ku-by election. Kunzima abantu bencitshwa ukudla, bencitshwa inhlanyelo, beyethuselwa njalo amasabhuku efuna ukusetshenziswa, kodwa bathi hayi thina sasitshiya sitsheliwe ke ukubana fanele sime ke eZimbabwe ukubana kube le nguquko njengabantu ke beManicaland. So siyababonga kakhulu, sibuyeke uzobatshela ngeprogram yethu esizayiphumisa kugwalo lethu okuthiwa yi-New Zimbabwe Blueprint, esikhangela khona ukubana umkhonomi wethu ngaphansi kombuso kaChamisa uyabume njani, sizayenza njani indaba zomsebenzi, indaba zokubana abantu ke behole imali ethengayo imali engcono esithi economic turnaround program yethu.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCCC. Ngakolunye uhlangothi, umongameli Emmerson Mnangagwa ubese Heroes Acre eHarare namuhla, lapho obekubekwa khona iqhawe lesizwe ebelilibutho uBrigadier General Thosi Kaneta. Umnangagwa uthe uhulumende wakhe kasoze avume izitha zeZimbabwe zivimba inqubela phambili yelizwe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuke mbula.
Lamlela ndwandwe,
kwezemaphandleni uZulu weGwanda South usekhulekela ukuthi izulu line ngokuphangisa ngoba izifuyo sezinatha nzima ngenxa yokuthi amadamu asetshile. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi ezixoxwe lo msakazo we-Studio 7 zithi ngaphandle kokuthi izulu liphangeline, izifuyo ikakhulu inkomo zizacuba ziphele du. Iningi lezakhamizi lithi seligojozela izifuyo ngoba kungasela lapho ezinganatha khona. Umnumzana Miklas Ndlovu ngukhansila weGarajemba.
So lo hlupho sibilo ukuthi ngayo inkosi iyaphathisa hayi line masinya kungakabi kubi kakhulu, sibile hayi ungakhangela layo isimo sazo izifuyo sokusolisa, sibile uyabona ukuthi hayi sezithamuka kakhulu.
Unkosikazi Saziso Khumalo uthi labo evokole insiza babhekane lo dubo olufanayo.
Inkomo amanzi lawa sengana afuna ukuthi amadamu asesitsha, kodwa ke kwezinye indawo hayi ukudla bekusesengcono, bekusesekhona lapha lalaphaya, but ezinye lazo hayi sezisebunzimeni ukudla kusekho.
Unkosikazi Siphathiswe Nkala owesilibe kwana North uthi sebekhelelela izifuyo zabo amanzi ngoba kungela lapho ezinganatha khona.
Amanzi inkomo sezikhelelelwa, sibili akuselamanzi thina kithi ke kakhulu ngapha esilikwe, idamu selatsha kudala siyakhelelela amanzi inkomo.
Izulu alinanga kuhle nyakenye okudala ukuthi amadamu engatholi amanzi amaningi. Unkosikazi Thokozile Dube umfuyi wenkomo eMzingwane ukhuthaza abanye bakhe ukuthi bagebhe imigodi amanzi ukuze bengathwali amagabha avuzayo lapho izulu lingananga kuhle.
Bagebhe sibile amanzi ukuthi nxa isikhathi sonalesi sesinzima amanzi siphelile kungasela amanzi, uyakwanisa ukuthi inkomo zakho uzinike amanzi. Yiwo umsebenzi wenkomo nalo ukuthi inkomo zonalezi zisebenze izinto ezinjengazonalezi.
Usenjalo inhlanganiso yabahlali beGwanda isichothoze umasipala walelidolobho kulandela ukuhuda kwabahlali weSpeedscope ngemva kokunatha amanzi alengcekeza. Sixoxe lomnumzana Collard Moyo olilunga leGwanda United Residents Association.
Amanzi ayenuka elephunga elikhulu kakhulu, amanye ayisiba lamagwebu ebhubhudla amagwebu nxa uyithela enkomitshini ehlebe emhlophe, singazi ukubana imbangela kwakuyini. Kudala nokukhulu kakhulu ngoba i-council nomunicipal kazange ifinyelele ebantwini abaphethwe kumbe abasebegula ngemva kokunatha amanzi.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Njabulo Siziva uthi umunicipal segezise itanka elibangela ukuthi abahlali baphathwe isihudo.
We so very much wish to apologize to the community of Gwanda, particularly those people who are disadvantaged ababelakho ukunatha amanzi angcolileyo.
Umasipala weGwanda usanda kuthatha umsebenzi wokuhlambulula amanzi ezandleni zezinwa. ngimele umsakazo we Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafuwe.
Sibonge ijahelidala u-Albert Ncube ngohlelo lwezemaphandleni. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo Councillor Sinikiwe Mthanda oka ward 10 eNtumbane kobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti yebona ngezempila kahle ukuli councilini. Sixoxa ngokuphathelane lezempila kahle kanye lokuhlanzeka kwaleli dolobho.
Uhlelo lwethu olwe-clean up esilalo spring cleaning esilayo kobulawayo oluthagethe kakhulu indawo ngingathi ezingu-35 esiwabiza sithi ngama-hotspots akade khona sokubuthelelwe izibi endaweni zona lezi ezingu-35. Sase sibona kungcono ukuthi njenge-council, njengobukhokheli ezi-councillors, lo mayor, lo ngathi lo area councillor, ukhansela uMlando Ncube, sincedisana, silida by example. Ngizizwa ngiphakeme njengomuntu wesifazane olida that particular committee, health, housing and education, ngoba umphakathi okade ukhona kakhulu uncedisa ngathi kungawabo mama akade bekhona. Nginanzelela ukuthi besilo even upresident okhanyelane kakhulu lalaba abathengisayo awumele abasithengisayo ulayiwe ngowesifazane. Nginanzelela lokuthi lo Minister of Provincial Affairs laye umama uMancube ngumuntu wesifazane okade khona.
Kulabo abathengisayo baningi yini abesifazane, njalo libone ngani bayaphumelela yini kulokho abakwenzayo?
Mange ngalinganisa ngiqathanisa maybe lokusekhulwini, I think ngingathi 75% of abantu abathengisayo amavenda ngabantu besifazane. Umuntu okhangele abantwana, abanye bakhangele labo omkabo ezindlini. Ekuthengiseni lapha yebo yama challenges akhona ebantwini abesifazane, ikakhulu ngoba izinto kumele ukuthi azenze engumuntu oyiwani zinenge kakhulu. Kumele abesendlini apheke, kumele athengise, kumele lungisele abantwana besikolweni. Kodwa kubusiness ekhona of late, abantu besifazane bazimisele and ngabantu abasukumela phezulu ekuthengiseni. Yebo yekula ma-challenges yenze ukuthi kuvele abantu besifazane bona vele ngabantu ababukelwa phansi compared to ama-counterparts abo abangobobaba. Kodwa hayi, ngabantu abazimiseleyo abathengisayo. Ama-challenges abalawo anjangokuswelakala maybe kwendawo ezingathi ezilungileyo ezibavikelayo ezinjengama-sheds, ezinjengama-sheds ezinokuthi lapho abathengisela khona izambuzi lancwazi khona, but i-challenge abakhuluma ngayo kakhulu ngeyokuthi zinlutshwane.
Yiziphi njalo ezinye inhlelo eliziqhubayo njenge-council yakobulawayo kumbe i-committee ebona ngezempilakahle eziphathelane lokuhlanzeka lempilakahle ikakhulu sikhangela eyabesifazana labantwana?
Ngezokukhuthaza ngathi senza silama awareness program esila wakhuthaza abantu ukubazisa ukuthi nxa kuyikuthi abantu banatha amanzi baqale bewabhoyilise, ngoba sananzelela ukuthi abantu abaningi bakhala ngezisu ezibuhlungu, bakhala ngani, abanye baze bakhombele imini ukuthi amanzi awe-council awahlanzekanga. Sile program futhi esincediswa ngamanye i-NGO encedisa ukubhadalela omama ngingathi abazithweleyo, ibancedisa ukubakhangelela baze bayebeletha amaviki athize bebakhangelele. Kuphinde kube le mali ebuyayo encedisa ngingathi iclinic eye that particular area. So kulezigaba ngathi kulama wards akhethiweyo, eyinye ngephumula, eyinye ngeRichmond, eyinye ngeNkulumani, enye ngeyeluvezi ancedisa omama abazithweleyo. I think enye iklinikhi esilayo yi-Country Park elalona lelo uhlelo. So siyakhuthaza ukuthi omama abazithweleyo abe kakhulu abakusona lesi sigaba bephangise bebhalisa. The earlier ubhalisa, the more abantu bethola ngingathi engingakutsho ukuthi usizo or usizo oluncedisa umabhalisa kanye le-clinic, i-local clinic yakhe. Ngiyabonga.
Lowo ngukhansela Sinikiwe Mutanda kaward 10 eNtumbane koBulawayo, njalo ongumgcini sihlalo wekomithi ebona ngezempilakahle kuli khansili. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lichona njani izulwandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, lijone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Moses Nhlanhla Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, ngiyabonga baba Gande. Ngiyabonga ukwamukelwa.
Ungasela ukuthi umumo unjani ngemva kwembiko yokuthi amalanga ukuthi amaphepha awokuhlala kumbe ukusebenza usemthethweni khona ngapha kwele South Africa asengezelelwe?
Umumo awutshintshanga baba Gande. Abantu nje kube lokuthabisa abantu okuncane ukuthi sokwengezelela. Nxa kusengezelelwa nge-6 months, i-6 months leyana abanye ama-employer athi wona ngeke sikusayinise i-contract e-6 months. Futhi ke bekwenza khona lokhu uhulumende senza lokhu i-Home Affairs ibingenzela ukuthi isiza abantu, kodwa ibilokhuza ibiphendula ekubone kubhalwe ku-affidavit yalezi inhlanganiso ezihambisa uhulumende e-court. Yasibona ukuthi bakhulume ngokuthi isikhathi sibe sifitshane, into ezifana lazo nalezo. Njalo balamacebo okuthi batshintshe i-immigration law ngokuphela kwawo nalomnyaka. So ke lokhuyana kuyinto ayisiyo into okungathiwa kumbe itshintsheni, yindlela yokuthi uhulumende angadliwa ku-court case le ezangena mhla ka-5 kusiya ku-7 October.
Manje nxa sikhangela umumo wona lo, bakhona yini osuzwile ukuthi bagcina bephenduka ekhaya ngenxa yokuma kwezinto?
Abantu bayaphenduka ekhaya, kodwa nje ukuthi kwesinye isikhathi kungabe kungaphuma ngezindabeni. Ungakhangela lapha ezindaweni esihlala kuzo, abantu abaningi abasasebenzi. Abantu abaningi sebesehle ukubhadala ama-rent. So into abayenzayo kunje, nxa sekusokungehlule, ngithatha isikhwama sami ngingena ebhasini ngihamba. Bayahamba abanye, abanye basasala lokho belethemba lokuthi enxa kungatshintsha kuthiwe sokuapplyeka, ngoba izinto abazifunayo kuapplyeni kwakhona zinzima kakhulu. Nabaqhathi ukuthi baliphe lawo maphepha akhona, into ezifunekayo ziningi kakhulu futhi zinzima. So labo bacina ukuthi baphephe kuhlupho lwakhona, umqhathi uyala kwesikhathi ukuthi akubhaleki. So ke ngamafitshane yebakhona bahambayo.
Ubona umumo walabo abathi bona abeZimbabwe basuke abafana labo Dudula unjani? Belokhu befuna yini ukuxotsha abantu beZimbabwe?
Kulamalanga bathule, kungathi nje kuthule, yilokho abantu abangakubiza ngokuthi uneasy calm. Ukuthi kuyabe kungala kuthula loba kuyikuthi kungela muntu otshayiwe kumbeni wenziwani. Ngoba okwenza bangathi bathule kube indaba yokukhuluma ngama-court. Even ngale operation Dudula ibingathithi layo ifuna ukuthi iyefaka amaloya abo nxa kuzakhulunywa indaba le ehanjiswe ecourt yiZimbabwe Immigration Federation lelokuzeni lale iHelen Suzman Foundation labo Simba Chitana. So kuthi ukuthi basamelele ukuthi bezwe khona. Kodwa ungachecka i-social media yikho lapho othola khona i-violence eningi ukuthi baye besala besimba phansi ukuthi vele abantu bangavunyelwa ukuthi bathole amaphepha ngoba bayabambanisa ukuthi kuthi abantu ngama illegal immigrants. Labantu abalamaphepha uhulumeni afuna ukuba robha abancinje sebesenziwa ukuthi ngama illegal immigrants. So lokho akukatshintshi, akukatshintshi lokho.
Okugcina ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyabonga ngivalelisa abalaleli ngokubabingelela ukuthi linjani, sithemba liyaphila. Yini siyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Moses Nhlanhla Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ebesixoxa naye uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHerentals libengela ukuqala lonyaka ukungena kuma semifinals eChibuku Super Cup ngemva kokunqoba iManica Diamonds ngetuka 1. Kweminye imidlalo yequarter finals ekhona kusasa iDynamo izanqikilana leFC Platinum kuthi iHighlanders yona izadibana leBulawayo Chiefs. Ichikenini izanqikilana leBlack Rhinos. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leDupute Warriors liphethe idlalate lalo elitsha elesishiyangalombili. Isihloko salo sithi inzalo entsha. Umholi weqembu uThobani Dube.
Salubonani, salubonani. Iqembu iDupute Warriors iqembu lasungula ngo-2008 laqala ukurecorda professionally ngo-2014.
Abangathanda ukuthenga idlalade kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ingoma zethu ziyatholakala kuma digital platforms zonke like ngibalisa kubo iTunes or Spotify na zonke izindawo as ama online stores, you can buy them lapho. Kule album entsha umzalo entsha layo sikhiphe manje ikhona. Mawufuna nimniningwane egcweleyo ungathintana nathi kunombolo maw outside South Africa njengoba si based South Africa we at 0027 7260 4 6784. Ngizophinda njalo 0027 7260 4 6784.
Abalandeli ke ubatshela wapha manje.
ngizothanda ukubonga kakhulu kubalandeli bomculo nje wonke jikelele langendlela abasiphathe abasamukele ngayo kulo nyaka ka-2022. Ngithi kibo siyabonga kakhulu, sicela siqhubeke njalo ngokusupport umculo wakithi, sithuthukise izinto zakithi nathi. Ngiyabonga kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uThobani Dube leqembu lakhe leDupute Warriors ngale. Kwane le mthwakazi olivalelisayo ngontungamili inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri.